nevanhu chivazivisa kuti mutemo wacho chii chakanyorwa chirimo, uye kuti vanhu kana vanzwisisa kuti chii chakanyorwa chirimo vataure kuti ivo zvavanoda zvii. Zvengoti tinofanira kuchenjedza vanhu kuitira kuti panozouya Parliament Portfolio Committee ichitenderera vanhu vanenge vakuziva uye vakukwanisa kutaura naye.
Vari kutambira sei zvamuri kuita izvi kana dzidziso yenyu ivo veruzhinji?
Iri kutambirika zvikuru kwazvo, nekuti chekutanga vanhu vazhinji havasi kutoziva kuti kune National Peace and Reconciliation Commission. Kana mafodzarudza vakawanda vatakamboinda tichinodzidzisa, asi vanhu vazhinji havatozivi, uye havasi kutoziva kuti kune mutemo uriko uri kuuyiswa kuti komishoni igozotanga kushanda. Saa chekutanga vanhu vari kutambira kuti vangu vakuziva, vadzidziswa, vakuziva kuti komishoni iriko. Asiwo pane pakawanda pavasiri kubvumirana napo panenge zvakanyorwa mukati nemutemo uri kuproposwa nehurumende.
Zvii zvikuru zvamuri kuwana zvavari kupokana nazvo?
Chekutanga vari kuti komisheni inofanira kunge yakazvimirira yoga, asi bumbiro riri kutaurira harisi kunyanyobudisa kuzvimirira kwekomisheni, nekuti kune masimba akawanda anopiwa minista. Chechipiri tichangasa panyaya iyoyo yekuzvimirira koga, vanoti ivo komisheni inofanira kunge ichikwanisa kuzvitsvagira mari pate zvayo yakazvimirira yoga, nekuti vanoziva kuti hurumende haina mari, uye nekushayikwa kwekuda kuti mutemo uenderere mberi kunogona kuva nekusatsigirwa kwekomisheni panyaya yemari kuti inyatsofambisa basa rayo.
Zvii zvitsva zvamungafunga kuti zvingauyiswawo naiyo komisheni itsva yeNational Peace and Reconciliation Commission?
Tinofunga kuti komisheni yeNational Peace and Reconciliation ichauyisa zvinhu zvinowani, nekuti iyi komisheni iri kubumbiro rege remutemo, uye yakaisonyorwa kuti inofanira kuita basa rei. Saka kana yatadza kuita basa, tinokwanisa kutaura kuti yatadza kuita basa apa neapa neapa, tichinyatsotaura zviri pachena kuti yatadza zvipi. Zvasiyana nemakomishoni acho amotaura aingotaura nemutungamiriri inoita kuti ndaisa komisheni yakati tichazoita zvakati, kana vapedza basa racho vanogona kugara neripoti yacho irega kudii kuziviswa kuvanhu.